Zvisvondo vaita musangano muHarare nhasi vakabuda nechisungo chekukurudzira vanamati vemachechi akasiyana-siyana remunyika kuti vanyorese sevavhoti. Mumwe wavanga vachitungamira urongwa hwanhasi Bishop Anselmo Magaya vechechi yeZimbabwe Divine Destiny vati sevatungamiriri vedzisvondo vachashandisa mharidzo mudzisvondo dzavo pamwe nekutenderera nenyika yose vachikurudzira veruzhinji kuti vanyorese sevavhoti musarudzo dzichaitwa gore rinouya. VaMagaya vati mukuita izvi pasi pechirongwa chavari kudaidza kuti Christian Vote Campaign vedzisvondo vachange vasina bato ravakarerekera kwariri.
Tiri kuti zvakare pane zvinhu zviviri. Number one, nokuda kwechikonzero chokuti BVR iri kutaurwa nezvayo iyi, vazhinji vanhu havasati vanzwisisa nezvayo. Pano vamwe vanotofunga kuti mushina unogona kuita kuti munhu aonekwe kuti avhotere papi. Ndo information yakutoshandiswa nevanhu vajaira kumbunyikidza nokutyidzira vanhu. Saka isu tichadzidzisa vanhu tichibatana nemamaorganizations anoita nezvaizvozvo kuti vazive kuti BVRC. Uye chechipiri kuti vanhu vaende kunonyoresa muuzhinji hwavo, zvikuru sei madzimai nevechidiki.
Mumwe ataura pamusangano uyu uye vachishanda nesangano reprayer network of Zimbabwe, mufundisi Peter Makuwe, vakurudzira veruzhinji kuti vasarudze vatungamiriri vakatwasuka vasina zvipomerwa uye vasingaite zvemhirizhonga pamwe neuori nezvimwe zvakadaro.
Tiri kutora vanhu vanogara vachiwa madzimai, vachiwa vakadzi. They cannot manage their family well. Tora vavhotera kuti vari maparliamentary. Kana vavhotera kuti vave makanselasi, vatungamiri vanhu vakawanda, vatungamiri vafamily dzakawanda, yet they cannot manage their only one family. This is an error. Saka chechi, ngatitongerei panzvimbo yedu, titaudze vanhu vanotya Mwari, ndati zvakaipeiko ini kuti mupariamendi mutehwenetini. Zvakaipeiko kuti kustate house kuna matwe. Mwari achitaura shoko rake, Zimbabwe ichitirwa zvakanaka.
Mashoko avaMakuwe aya anouya apo uori uchinzi hwatekeshera mumapazi mazhinji ehurumende pamwe nemumakanzuro akawanda munyika. Munyori musangano reZimbabwe Council of Churches, mufundisi Kenneth Mutata, vaudza Studio 7 kuti vakaita musangano mazuva mashoma adarika nemumwe wevatevedzeri vemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai, vachikurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vatsvage rutsigiro murunyararo pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Musangano watakaita na Vice President wakaitika mavhiki mashomanana apfuura patakawana vashanyi vakabva kuWorld Council of Churches. Takadiscussa various kinds of issues dzaiva dzine chokuita ne takataura pamusoro penyaya issues dzine chokuita neekonomi, takataura pamusoro penyaya dzine chokuita naiwo maupcoming elections. Vakakurudzira zvikuru kuti vanotarisira kuti makereke atambe a very important role mukukurudzira a peaceful election. The same yatakataura na Mr. Tsvangirai, ndo zvatakataurana navo tikati isusu vavariro yedu ndeyekuti timake sure kuti maelections ari kuuya ari peaceful.
VaMutata vatiwo yakwana zvino nguva yekuti vedzisvondo vatore nzvimbo yavo kuburikidza nekuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana neveruzhinji pane kuti vapete maoko vachiramwira muenda kumakudo. Vedzisvondo vakambopindirawo munyaya dzezvematongerwo enyika pavakatumira nhume kumusangano weLancaster House Conference kuBritain, nyika isati yawana kuzvitonga kuzere, asi vanga vasisapindire munyaya dzezvematongerwo enyika kusvika pari zvino.
Handifungi kuti ipfungwa dzakanaka kuti tisava nehanya nekuti utungamiri hwenyika hwakamira sei, nokuti vavariro yedu ndeyekuti tigare zvakanaka semaZimbabweans. Saka iwo kana ukarega kuparticipata mumaprocesses ari chokuita nokusarudzwa kwoutungamiri hwenyika, kana utungamiri hwachona hwazovapo hauchina kodzero yekuti ucomplaine. Saka idonzo remunhu wese muZimbabwe.
Zvichakadai, mutungamiriri wesangano rinoona nezverunyararo munyika reZimbabwe Peace Project, Muzvare Justina Mukoko, vanoti danho ratorwa nevedzisvondo iri idanho rakanaka zvikuru sezvo achinyaya yekusaita mhirizhonga pamwe nekukurudzira runyararo munyika iri nyaya ichakwanisa kusvika kuvanhu vakawanda munyika nepamusana pekuti zvikamu makumi masere nezvishanu kubva muzana zveveruzhinji munyika vanhu vanoenda kudzisvondo muzvare mukoko vati danho ratorwa nevedzisvondo iri rauyawo nguva yakanaka apo vemapato ezvematongerwo enyika vave kugadzirira kuenda kusarudzo gore rinouya uye nyaya dzemhirizhonga dzave kutanga kuitika mune dzimwe nzvimbo munyika sarudzo zhinji dzakaitwa makore apfuura isarudzo dzaive nemhirizhonga zvikuru sei dzemuna 2008 pakaramba vatsvangirai kupinda musarudzo dzechipiri kana kuti presidential runoff mushure mekunge vamwe vevatsigiri vavo varohwa zvakaipisisa vamwe vakapondwa nevaifungidzirwa kuti inhengo dzebato ravarobert mugabe rezanu pf
pari zvino ndingati zvinhu zviri kutanga kudziya pakutaura kwevakuru hazvisati zvasvika paya paya pekuti tingabate gotsi tobva taridza mhere asi zvikaregera kubatwa panguva yazviri tinogona kunge taakuridza mhere muchinguva chinoteera zviri kuitika munharaunda dzakawanda ndezvekuti zviitiko zvemhirizhonga zvingadaro zvisati zvasvika pandandiri kutaura paya asi pane kutya kurimo kuri kuita kuti tifungidzire kuti pakangoita chinopusha vanhu zvinogona kuti zvitisvitse pane chimwe chinhanho chisina kunaka uyezve dambudziko ratiinaro iye zvino inyaya yemazwi ekutukana azere mumapepanhau mumaredhiyo nepane dzimwe nzvimbo dzese chinhu chikuru chinofanira kuzikanwa nevanhu ndechekuti mashoko iwayo anopindurwa kuzove mhirizhonga inogona kukuvadza kana kuuraya vamwe vanhu saka isusu kurudziro yedu tinoti mashoko ekutukana kuvatori venhau kuvatungamiri vezvematongerwo enyika ngatiitei tichiadzora nekuti kwaanotisvitsa kunozoita kuti mhirizhonga yezvematongerwo enyika iite ichiwanda
izvi zvatsinhirwawo nemutevedzeri wasachigaro vemdct vamorgan komichi avo vanga varipowo pamusangano uyu
but let me say church pachayo isusu semdct tinobvuma kuti ndo the way forward nokuti kuchurch kunowanikwa 85% of the zimbabwean population are christians and it is the platform yokuti ikashandiswa nemachurch kueducate vanhu nezvekuvhota kana kurejista kuvhota chako chako is a platform inoita reach out to vanhu vakawandisa zvokuti chance yekuti tiite vanhu vanorejista vakawanda gore rino iripo nokuti mapastors vatora responsibility yavo havasi kuti voterai pati nhingi kana voterai president nhingi kana voterai nhingi vanongoti vana vezimbabwe endai mundoregista mugovhota mugodetermina future yenyu mugochuza mutungamiri wamunoda pasina kumanikidzwa kana kudii mashoko abuda akasimba avataura ari kutaurwa nechechi ndeyokuti ngakusaitwa violence ngakusaitwa corruption ngakusaitwa neincompetence ngakusaitwa abuse of power zvinhu zvinova izvo zvanetsa munyika yezimbabwe vana vezimbabwe iko zvino vari kurana vari kugara pese pavari kana mungava mutaundi kana kungava kumamisha kureserva kune fear yakawandisa pamakongo vanhu saka church yatora responsibility to deal with fear saka fear inofanira kunge iri chitoenda mukumbira pamwe chete mapolitical parties masociety machurches tiite work against fear panofanira kuitwa fear management strategy inofanira kuitwa established and I believe with what everyone is doing now fear ichapera vanhu vachagona kurejista zvakakwana vagovhota 2018 ichisvika shanduko munyika yezimbabwe iri kuuya hurumende iri kuchinja kuri kuuya mutungamiri mutsva kuchachuzwa nevanhu vezimbabwe vasina kubvunzirwa kana kurohwa kana chiza chichiita popita kana kuti tipave neany problem again
vamwe vanga vari pamusangano uyu mutungamiri webato retransform zimbabwe vajacob ngari zume musangano uyu wapindwa nevakuru vakuru vemasangano akasiyana-siyana anomirira svondo dzakasiyana-siyana munyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.